mwiche tene masoja vano asauta majournalists tukuona kuti hamusisina respect ye media freedom muZimbabwe especially panguva ino kubva pakatanga lockdown.
Iyo misa Zimbabwe pane zvairi kuitawo here pamusoro pekuchengetedzeka kwevatori venhau vari pamabasa pavo?
Se misa Zimbabwe, we are still open. Tine hotline yedu inenge ira available. Tine application yedu ira available. Yekuti kana majournalists wakasanga nedambudziko kuti nyange wakasungwa kana kuti vakaharasiwa nemapurisa kana nemasoldier, vanokwanisa kutibata. Isu semisa Zimbabwe tine capacity yekutumira magweta kuti ava represente. Uyezve tine capacity yekuti kana majournalists achifila kuti vari under threat, tinogona kutraya kuti tione kuti vawana nzvimbo.
Haizi kuzoona here zviri kuitika mubato rezano PF kuti zvavari kuita hazvisi pamutemo zvekutyora kodzero dzevanhu watowati chichi zvese zvakangodaro. Ivo vajobs kala vatori right sezvo isusu tiri kurwira nyaya yekuti chipati chinonzi zano PF chibve, handiti maona. Saka zvachiri kuita izvi zvekumbunyikidza kodzero dzevanhu izvo hatisi kupindirana nazvo. Vasikala vatori right, saka vanoda kubvisirwa sei mubato? Havafaniri kuti vabviswe mubato remdc nekuti manje ndo magamba acho kaiwaya. Vana vasikala ndo magamba acho iwaya.
Halo, 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 pastor 7. Ndokwazai mese kuti MDC Alliance haisi pati pakuita se iye zeki yakaanaunza kuti ZANU PF number 1, MDC Alliance number 2. Muri kumbozvifambisa sei nhai vanhu vekoti? Imi tibatsirei papa, ndoda kuti mutibatsirewo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai.
Aiwa, regai vatori venhau vaite basa ravo zvakanaka. Simon Chimbetu nekambo kake newspaper. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere checovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi mana nemumwe 141. Misa Zimbabwe inoti vatori venhau vari kuramba vachishungurudzwa, uye kubva zvatangidza lockdown vatori venhau vanoita 26 vakashungurudzwa nemapurisa.